A very good evening, Zimbabwe. You're listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, July 19th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about calls by some organizations for the government to investigate sexual abuse allegations leveled against Walter Makaya of PhD Ministries.
And to join our discussion right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter mobile frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us on the internet. Go to www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voindebele.com right now.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about sexual abuse allegations leveled against Prophet Walter Makaya.
Several women have actually claimed that they were sexually abused by Prophet Makaya, though some of them have backtracked, saying they were forced to make those claims.
This has attracted the attention of women's groups, including the Women's Coalition of Zimbabwe, which wants the government to set up a commission of inquiry into these allegations. Makaya says he is innocent.
Let's take a look at one of the meetings that was actually held by the Women's Coalition of Zimbabwe earlier on today and what they had to say about these claims and their call for a committee to be set up to investigate Prophet Walter Makaya.
With a mandate to end all forms of gender-based violence, to commission an inquiry on the sexual abuse allegations made against Walter Makaya of PhD Ministries. The allegations of sexual violence in circulation on social media and mainstream media in the past weeks have caused public alarm, resulting in a wave of anxiety, insecurities by women in church spaces, and speculations around contact of church leaders. Equally disturbing is the series of videos and images in circulation where the women who had initially reported violations are withdrawing their reports through the same platforms. This raises questions around credibility of allegations, public confusion, and backlash. Given the fact that Zimbabwean society is largely religious, it is of public interest that the allegations leveled against Ms. Makaya be taken with the urgency and seriousness it deserves. As the Makaya allegations have caused public interest and alarm among the women of Zimbabwe, the society at large, Women's Coalition of Zimbabwe therefore called upon the following: that the Zimbabwe Republic Police, Zimbabwe Gender Commission, Zimbabwe Human Rights Commission, Anti-Corruption Commission, and other relevant stakeholders to commission an inquiry into Ms.
We have there the Women's Coalition of Zimbabwe earlier on today holding a meeting to actually call for a committee to be set up to investigate these allegations. Let's take a look again at another video detailing what happened at that meeting.
I don't think we have taken long. Some of us, we have received complaints in the past. And most of the cases have taken a similar route. So we've had women coming to Msasa, for example, and reporting. And the moment you want to then follow through the justice system, they become very hostile. And so it was a deliberate effort when we're trying to reach out to women, to support them outside the public eye. And we had hoped that that would then at least get some cases that would go through. But It's regrettable that a lot of them ended up deciding to withdraw or to then turn out and say in some cases we then get feedback from relatives that they've been paid, they've been given money, or they've been sent out of the country. And so I think what the media needs to appreciate is that in cases like this, sometimes you want to take a multi-pronged approach. In some cases, you actually want to protect the identity of the victims. You also don't want to create a lot of storm so that they get confidence. But so far, it has proved fruitless.
That there was the Women's Coalition of Zimbabwe, which earlier on today actually met and were discussing the setting up of a committee to discuss the allegations leveled against Prophet Walter Magaya. They're actually calling on the government to set up that commission so that there can be an investigation forthwith.
Yeah, kunjalo ke zulukani ndaba siyabona ukuthi lamhla ke inhlanganiso zabo mama kumbe ngithi zabesifazana inhlanganiso le ibizwa ngokuthiwa i-Women's Coalition of Zimbabwe ibikhuluma sibili ngokwenzakala kumprofet kumbe ngithi umprofita uWalter Magaya ukuthiwa ke ulakho ukuthi angabe wadlwengula abanye omama. So ke bayacela ukuthi amapolisa akukhangele khonokho, njalo abanye bathi ngcono kufake lokho kuthiwa i-Commission of Inquiry. Kudingisiswe sibili ukuthi kambe kwahamba njani. Kuzobuya ke sisakhumbula ke upastor uRobert Martin Kumbula. Okwamanje ke sikhuluma ke usentilongweni, wagwetshwa ukuthi ahlale entilongweni okweminyaka engamajumi amahlanu, 50 years. Setholakale ukuthi ubedlwengula abesifazana kutshetshi yakhe leyo. So ke singazi ukuthi kumagaya kungahamba njani, kodwa abantu bacele ukuthi bakithi akukhangelwe ukuthi kuhamba njani ngomnumzana lapha. So ke sicela ukuthi lingele kuhlelo sixoqeni lapha sibonisane ukuthi kambe kungathiwani. Kunjalo Mavulas
Kuneyawo vachangobva kuphinda muchirongwa. Nhasi tiri kutarisa isu zvabuda pamusangano waitwa iwo nesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe. Nhasi riri kuti iro hurumende ngaigadze komiti yekuti iongorore nyaya yekubhinywa kwemadzimai vanopinda mukereke yaprofet Walter Magaya yePhD Ministries. Vanoti iwo pane madzimai mazhinji anga ari kuuya achitaura iwo nyaya idzi dzekubhinywa, asi pakazoonekwa madzimai aya vamwe vazhinji vacho vachidzoka zvakare vachiti vakange vachimanikidzwa kuti vataure nyaya idzi. Saka sangano reWomen's Coalition of Zimbabwe rasangana nhasi muHarare uri mubatanidzwa wemadzimai vanorwira kodzero dzevana, vachikurudzira ivo kuti pave neurongwa kana kuti komiti ichange iri kutarisa iyo kuti chii chaizvo chiri kuitika mukereke iyi. Tokumbira kuti mupinde muchirongwa, uyezve kana muchida kuti mutaure pfungwa dzenyu, onekai muchinyora nhamba dzenyu pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Makaisa zvakare macode numbers enyu kuti tikufonerei. Tinoona munguva yapfuura pane vamwe Robert Martin Gumbura, founder wekereke yeRobert Martin Gumbura Independent End Time Message Church of Zimbabwe mugore ra2014. VaGumbura vakawanikwa ivo vachisungwa uyezve pari zvino vari mujeri umo vachagara kwemakore 50 vachinzi ivo vakambunyikidza kodzero dzevanhu vemukereke yavo. Uyezve pari zvino vari kuchikurubhi maximum prison. Saka ndozvimwe zviri kutarisawo veruzhinji kuti pane zvichaitwa here pamusoro penyaya iyi iri kuitika mukereke yePhD Ministry yava Magaya. Vazhinji vamwe vanoti madzimai aya vari kuwanikwa vachiti kana vachinge vamhangara nyaya dzavo vowanikwa ivo vachizopiwa mari kana zvimwewo zvinhu zviri kufungidzirwa ndo zviri kuitika. Asi pindai muchirongwa mutipowo pfungwa dzenyu Gibbs.
Ye, loko sikhuluma sibili ngokucatshangelwa ke ngabantu ukuthi kungabe kukhona akutsho ukuthi sokwenzakele khonoko ukuthi wayekwenza. Umuntu uyahamba egwetshwa nxa ukuthi kulecala elinjalo, ahlala ke entilongweni nxa ukuthi ufumaniswe ukuthi wenza khonokho. Siyabona ke ukuthi kulobaba uAdmire Mango besimcela ukuthi sikhulume laye, isisikhulumeli sikaProfet Magaya. Nxa usilalele baba Admire Mango, sicela uvule ifoni yakho. Siyazama ukuthi sikufonele khona manje, kodwa kulabanye laba esibacelayo ukuthi bangene kuhlelo. So ke asitshayini sinjalo sibona ukuthi singenzani. Kambe kulabantu yini kuFacebook esiyabakhuluma yini okwamanje Marvelous? Wathi sibone ke uRuben Ndlovu uthi omama bazicelela ngoba bavuma zonke izinto. So ngokutsho kwakhe lapha ke uRuben. Kuzobuya ke uJeff Maswanise uthi ngibukele bafowethu lami ngikhonapha. Uthabisa Mbuyazwe lo Solar Wesley bathi lathi sikhona. Then uWesley uyakhuluma ukuthi omama balohlupho lokuzinikela kubaphathi bezinkonzo ukuthi ke bazihambise khona ngale basebesondela duzani kakhulu lalabo ababamba inkonzo. So khonoko ke yikho ukuthi kumbe sizwe ukuthi nxa abantu bangasondeza, so kusitsho ukuthi ke abafundisi babadlwengule kumbe hatshi. Singazithula bani khonapho.
Totenda vese varipa live feed yedu parizvino pa VOA Facebook page yedu yeshona. Tirikuona Kennedy Kuwara arikuti manero akanaka kwa muri. Mike Soranzi ndirikukuona hangu ndirikuno ndatenda. Try more shires chayamano. Hanzi good evening. Good evening kwa uriwo. Patricia Sibanda Burawa arikuti good evening. I'm watching you from Johannesburg. Step more gava mutandavari arikuti good evening. Onias Anzua arimba yewe top fan wedu pavio eshona arikutinda pinda wo muri sei mose. Tatenda Nyasha arikuvati good evening. Amos Gutsi Maganga and the devil is a liar, not prophet Magaya. Dr. Kurukito Amos. Amos kana uchidawo kupinda muchirongwa nyora namba dzako tigowane kuti chikufonera. Victor Rihonde arikuti call me ndobva vaisa namba dzavo. Wenga itembenuka anzi maswera sei tete ini daswera angu zvakanaka. Mike Sora aripana vanyora namba dzake na wenga arikuti ndifonerei ndobva vaisa namba dzake. Bruce Chipadza aisa namba dzake ipo pano. Panashe Chingwaru aripano aisoft namba dzake. Generali Jenanani Munemo anzi thank you for the topic. Here is my number to call. Ndovaisa number zake. Agona nekuti abvaisa zvakare ne code number zake. Knowledge Chai Chai hanzi good evening. Aiwa good evening kwa uriwo Knowledge. Amos Muganga hanzi please call me. I'm here in Botswana. Mposha hanzi good evening sisi Mavi. Aiwa isusu tiri wadi makadi kwa mri koko give.
I'm told you've got a caller.
Good. Mm-hmm. Hello. Hello. Hey, tukutaura na mai Musano.
Hey.
Tinofara. Tafataita rombo rakanaka tina amai Netu Musano. Vesangano Remsasa Project. Ndo mwe sangano rangari kumusangano uyu. We Women's Coalition of Zimbabwe. Amai Musano, mungati itanangurue repanyaya iyi kuti zvafamba sei kuti tizoona mubatanidzwa uyu wemadzimai uchiuya uchiti iwo pawanikwe pachigadzwa komiti yekuti iongorore zviri kuitika mukereke yePhD Ministry yava Walter Magaya.
Ndinofunga ruzhinji rwanga ruchitevedzera zvanga zvichiitika kumazuva mashomanini apfuura. Apo pakabuda madzimai achibuda sanhasi otaura kuti vakabatwa chibharo kana kuti vakabudikidzwa zvisina kufanira, asi pasine nguva madzimai wayo obuda zvakare akutaura kuti zvinogona kunge yanga iri mweya yetsvina kana kuti ndanga ndichinyeperwa. Isu tikazosvika pakuti hazvingarambi katichingoti madzimai anobuda sanhasi mangwana odzokazve achiti kana kuti ndanga ndichinyeperwa vachiwithdrawa macases avo. It's not the first time this has happened. Tinofunga takambozviona gore rakapera kune vamwe futi vakaenda kukoti akapedzisira zvakare akuchema kuti anga akuda kuwithdrawa nyaya. Saka isusu tiri kuti chii chiri kumboitika? Ndochatanga kuti tibatikane kuti pane zviri kuitika. Hakuna muprofita mumwe chete muno muZimbabwe, uye hakunazve munhu ane mari zvokuti madzimai ose angangonanga iye mumwe chete. Saka isu tiri kuti zvisinei hazvo kuti madzimai aya anogona kunge akati akuda kuwithdrawa nyaya dzavo, asi taakukumbira hurumende yedu kuti ngaiongorore kuti chii chaizvo chaizvo chiri kuitika. Nokuti isu seMusasa tinoona takamboonawo mamwe madzimai ende vaingozoenda zvimwe chete izvozvo zvokuti vamboti tiri kuda kunoripota. Mangwana unozonzwa kuti aiwa handatova kuDubai handichada kuripota kana kuti ndatova kuSouth Africa. Vamwe ndo vaiti takachidzidzira. Takataura zvine mamwe vabereki nevamwe vasikana vatakaona, vamwe vaiti tiri kutyisidzirwa nemabhaunzi. Saka isu tiri kuti pari zvino hatizive kuti chokwadi chaicho chaicho ndechipi. Asi tiri kuti nokuti nyaya vasikana madzimai ari kuramba achibuda achitaura zvinhu zvinhu zvakada kungoti fanani, tiri kuti hurumende yedu ngaiite tsvakurudzo ikwanise kuti tikwanise kuwana answers kune zvose zviri kuvhunzwa nevanhu. Ndozvaita kuti nhasi tisvike pakuita press conference iyoyo, nokuti tiri kutemerera kuti tikwanise kupindurwa pane izvo zvose zviri kuvhunzwa nevanhu.
There's also, you know, some people people that have been saying, why has it taken so long for these women to come forward? You have been dealing with abused women before. Can you explain how the timing, why have women taken so long to come up and say, this is what has happened and we, you know, would like it looked into?
I think people need to appreciate that even though we work under the umbrella of the Women's Coalition, mm-hmm. We all are doing different things that complement each other. And so for organizations like MISASA, for example, we deal directly with victims. And so you cannot say the moment a victim comes in, you then want everyone to know that mm-hmm. the victim will come in. We have processes that we do to ensure that a victim safety and protection before we can even do anything. So I want to say that it would be a very unfair conclusion to say that nothing has been happening. A lot has been happening. We've engaged with the strategic leaders. Mm-hmm. What has not happened was to convene a press conference the way we did today. But I can assure you that a lot has been happening behind closed doors for obvious reasons, that we also wanted to give confidence to the victims to come up, but also to ensure that we do processes in the most effective way. But given Shazoitika last week, Jokutu Tunaita in a space of 1 week, Machibunai was Shakasun, in Indakada, Mangano Mukota, Shizu, this was a letter to say, Apapanya Kumu, Wachibim, so that the Pangoro was to Shakamira say.
Yeah, but in Makadaro, my son again.
Yes, local Lapake, Ekumani, what is to Slovan? Kunjan Slovasam? Yapila Kulun Kumalwani? Yeah, Toby, what is your devil?
I want to end the Ramaka, I call down over. Lendo kusukela ukuthi manje iqiniso ngoba akusinto yokukara le abantu abamakhuzayo khona lonke lengane le yamakhuza leli ba elinabazali bayo ebengathi bayamsebenza yathi naye umdzengulile kwangathi kuyaphela emoyeni manje sokuvela futhi laba abazili bayasho nabo bathi ubadzengulile so ukuthi into eyenzakalayo nje sokumele kube nesinqumo esithathwayo adelesi yena uMagaya or ibandla lakhe ngoba kukhanya ngathi lento uyivulele ukuthi abesukumeza abesifazana nengane nje so ngibona kuyinto engaqondile le so kumele lawo umthetho udlale indima yayo lapho uzama kumnika izigwegwe ezimfanele magwegwe ngoba khanya yena ngumuntu opowerful abakwazi ukuthi bamsondelele nje kuyena ubufakazi obuqinileyo so but manje sokuyacaca abantu sebebaningi lokho lemakhuza ngathi ubufakazi buyaya phambili uyaqina nje kumelana naye athathele izigwegwe babona ukuthi bayamqondisa kanjani ngomthetho.
Wodibona zani ngabe sokutheni umuntu ongani ke ubambe iBhayibheli lapha nguye okhulekela abantu ngiyenza konke lokho ecina senza into engabe ifana le.
Hayi khona ukuthi yalo kungayisikho ukuthi ubambe iBhayibheli, iBhayibheli indlela yokucatha ngayo yena inhloso yakhe ukuthi ilento yokuhlukumeza abantu besifazane. iBhayibheli nale bandla lakhe indlela yokucatha ukuthi yena sekungathi ngikhulekela abantu but yena inkosi yakhe kuyacaca ukuthi hayi uvamise nje ukudlengula kusho nje akusibona labo nje abaphabazelayo nje khona abasabayo ukuvela uyathola baningi abantu bafika mebhabotheni ngotenti asebadlengulile ngoba lapha kuyacaca ukuthi yena ucathe ngenkonzo nebandla lakhe lekhesi ukuthi ngathi yena uyakhulekela mara hayi inkosi yakhe kuyacaca manje ukuthi sekudlengulele.
Ye siyabakhuleke Mthobi ungadinela kusasa baba.
Yebo.
Yeah, so siyambonga kakhulu-ke ubaba Mthobi. He says there's no smoke without fire.
Yes, and it would be interesting if there are some people that are pro Prophet Walter Magai. Would also like to hear from you because I had the program earlier on, Gibbs, and I had some people coming on the program asking very, you know, pertinent questions also. Mai Musanu, pane vamwe vanogononge varikona. Oh, there's a caller. Please hold on, Mai Musanu Timbo Tora caller. Hello, caller.
Eyo mali kwesitamave.
Siri wadi tukutaona nani uye zve muri kupi?
Ndimutana mukoma Innocent Chingaya ndiri muHarare.
Ehe, makadi iko mukoma Innocent taurai tinzwi.
Ewa tinofara. Munoona nyaya waMagaya Prophet Magaya.
Mhm.
WaMagaya munhu waMwari. Chino itika kuti unge wawa muprofita. Uriko chifananidzwa naJesu Kristu. Kuti zvipomerwa zvinenge zvichibuda munhu waMwari zvaifananidzwa nezvenguva yaJesu munhu aipomerwa pazvitadzo Saka ndinoona kuwanukazi senyika inenge ichitambudzika kune maprofito wamwewo vanenge vachiprofita muno munyika vanogona kuda kakurwadziwa nekubudira kwemumwe muprofita mumwe munhu. Saka vanokwanisa kushaga nyaya yekuti uyu muprofita uyu akuita mari kupfuura isu. Saka vanokwanisa kumushagira mhosva yekuti akapara mhosva isiriyo. But iyo Mwari wanenge vachiziva chokwadi kuti munhu haana mhaka yaakapara.
Aiwa, mashoko nepfungwa dzenyuwo idzo, mukoma Innocent. Saka imimi maonero enyu muri kuti panenge papindira zvemajelasi here, nekuti tiri kuona asi madzimai acho vari kubuda vakati wandei. Zvii zvamuri kutaura enyu mukupedzisira?
Aiwa, ichocho ichokwadi kuti pakupomerwa kwechimwe chinhu hazvirevo tinongopomerwa nechinhu chimwe chete. Aiwa, kunobuda zvinhu zvine zvakawandisa sitere kuti zviite uremu. Wochi nechakagadzirwa chinochitsvaga mari kuti tikati zvakati totsvaga zvinhu zvakati zvizobude zvine risauti yakati. But aiwa, tinongoti iwo Mwari vanenge vachiziva chokwadi.
Munotaura chirungu here? Timbokubvunzai nechirungu tinzwa.
Aiwa, handigoni zvangu.
Alright, thank you kwa Innocent. Muve nezuva rakanaka.
Have a nice night.
Okay, bye-bye. Okay, Gibbs, we have Innocent there. He's saying that he feels that maybe some of these allegations are just coming from Prophet Magaya's adversaries, those that are his competitors, because they feel Magaya is doing better, he's prospering. That's his feeling about this case.
Do you have any reaction to that, Ms. Musano?
If tongoda kuti ndosvatukuda kuti tinzwisise kuti inyaya yekuti vanhaitirwa godo here. Asi chinoti chikakamadza isu ndechekuti vamagaya havasiri vomuprofita wokutanga muno muZimbabwe. Havasi zvakare ivo muprofita akaita mari kana mukurumbira kudarika vamwe vese. Chinotishamisa ndechekuti ivo vega ndivo vega vaita tsvina iri kuteerwa nenhunzi nemhaka yei, ende ndozvaita kuti tititoda kuti press conference itika. Hatina kutanga kuona maprofita akaita samagaya muno munyika. Variko vakawanda savo, seiko vachitopomerwa nyaya chete dzokubata madzimai? Kana kwava kuri kwokuti ari kunzi ari kuitirwa godo, koseiko zviri kungonangana nevakadzi? Ndidzo dzega here mhosva dzaigona kunge achingopomerwa neavo vanenge vaine jelasi naye? Saka isu tiri kuti hazvinogona kudero kuti pamwe zvechiwa ari kuitirwa godo, asi tinoda kuti zviongororwe tigoziva zvechokwadi kuti aiwa uri kuitirwa godo. Asi kana wakamboona vamwe madzimai akabuda, zvinotinetsei kuti unzwisise kuti chaizvo chaizvo chii chiri kuitika, uye kuti munhu akadai anoratidza kuti haana pane vamwe wekuti unogona kuona kuti uyu angangova nemaevil intentions. We have had a mixture of women coming from very different backgrounds. So if indeed it's a case of jealousy, we want that to be probed and chaizvo chii chiri kuitika. But I want to underscore the fact that this is a serious cause for concern. And it needs to be investigated, and we are going to be following with keen interest. Hazvina kutanga gore rino, hazvina kutanga gore rakapera, zvatova nenguva zvinhu izvi zvichitika. And tese tichitaura kuti aiwa ari kuitirwa godo. Saka tinoda kuti zvionekwe kuti ndiye wazonyanya kuita mari here. Tinoziva vamwe vane mari kudarika vamagaya, seiko ivo varivo vari kuteerwa nenyaya dzakadai?
Tiri ipapo tomboti pane mamwe madzimai vari kuona chirongwa chenyu ichi, vari kuona zvakare kuti imi muri veMusasa Project, vanofanira kuita sei kuti nyaya dzavo dzinzwike kana vari kudawo kuuya kuzotaura kuti inini ndo zvakaitika kwandiri? Uyezve vazhinji tiri kuona kuti vanenge vari kuti vari kutya nekuti panenge patori ne some kind of setup iripo yekuti ukaenda kunomhanara zvinozodai zvinozodai. Asi kana munhu achida kuuya kwenyu kumusasa ikoko anofamba sei?
Isusu tiri ndozvimwe zvataitira press conference kuti madzimai vanasikana vaone vakasununguka kuuya kana kumusasa Project. Ndichapa nhamba yangu. Isu semusasa tine dzimba dzavanochengetedzwa vakasununguka. Tinoziva vazhinji vaiti tinotya, tinozoterwa nemabhaunsa, tiri kutrekewa uye system. Because kana nichitaura system, vanhu vari kutaura kuti system yose has been corrupted. zvekuti chero ukabuda ukaenda pamapurisa usati wambopedza kuita ripoti yako, vamagaya vanenge votoziva. Ndo zviri kutaurwa nevanhu, usatizwa kuti ichokwadi here kana kuti manyepa. Saka isusu tiri kuti semusasa, sinungukai kuya kwatiri, tichaita kuti mukwanise kunoripota nyaya dzenyu kana muchida kuripota nyaya dzenyu. Uye kana muchitya kuti muchateerwa, isu ndo basa redu rokuona kuti you are in a place of safety. This is why we are there, and we are calling on women. If there are women out there that have been violated, we will provide safety and security, but we also ensure that we hand-hold them throughout the process. But
Aiwa mashoko makuku. To maybe before we let you, well, we're still going to keep you on the line, but I understand we have a caller. But I would like to come back to you after the caller to talk about the safe houses, especially.
Yes, yes, that's okay. Baba Dabengwa, Osekwani, Baba Dabengwa Kunjan.
Ngiyaphila njani lanti?
Siyaphila kakhulu ke mntomzana Dabengwa. Ungathini kodwa lo?
Ah, udaba lolu lunzima kakhulu lolu okwinto lokho okwenziwa ngumagaya nxa kuyikuthi liqiniso. Kodwa abantu labo uhlupho lwabo okwenza ukuthi thina singakholi ukuthi into le liqiniso yikuthi bona bathatha isikhathi eside bengaphumelanga egcekeni ukuthi kwenzakala njani. So kathesi asisakwazi umbe njengoba umumo welizwe sunzima sebefuna imali.
So wena ubona kwakubona zani ngaba hle baphume egcekeni bathi siyenzwe lo?
Ngabe bahle baphume egcekeni ngesikhathi kusenzakala ukwenzela ukuthi kuhle kutrace khonapho kusanda ukwenzakala. Manje kathesi nxa sebekhona sebephuma kathesi okwento kwangikhona yasokuletha ukuthandabuzo okuthile.
So wena uya phambili ubona ani kumele kwenziwe?
Ah, kumele ukuthi ababe bevele behlangane nohlupho olunjalo bahle baye emthethweni ka-1 masinyane kungakabi nesikhathi eside. Njalo laba abantu nxa kuyikuthi yikho abakwenza bona laba abana abanjeabo magaya abanemali, nxa kuyithi into abayenzayo kuyakumele ukuthi bahle bavalwe ama-church abo lawo, ngoba kuyasitsho ukuthi abachumayeli lizwi likankulunkulu kodwa bafuna nje ukuthi bakholiswe kwalapha emhlabeni.
Hayi, siyabonga kakhulu ke Baba Dabengwa, ungadinwa kusasa.
Kulungile Dube, mbonge kakhulu.
Yeah, so Mr. Dabengwa is saying that you know what is troubling is that some of the victims took so much time to report. He says it's better maybe for somebody to report instantly when they are facing such problems. So he says maybe it's because of the economic situation or something else, but he believes that maybe the way forward is to investigate this issue thoroughly, and then if Magaya is found guilty by the courts or whatever, they must shut down his church.
Aiwa paka omarige itende kuna kola. Hello, kola.
Sisima vi makasimba.
Aiwa ndakasimba, tukutaura nani uye zvemuri kupi?
Mutaura na makori ku South Africa.
Taura itinzwi.
Ine hangu ndoda kungoti kazhinji hapana utsi unopfungaira pasina moto. Apa pane nyaya apa kuti hakazi kekutanga for sure. Kune akambobuda kuma WhatsApp achitaura taura zvikapedzira anenge anga autombofonerwa naana TB Joshua anenge akazobhadharwa mari ndobva zvanyarara. Ndobva zvauya futi ipapapa kureva kuti apa pane nyaya panoda kutoongororwa zveshuwa, ende vanhu iva vanotozviita, ende ichokwadi vanotozviita because kune ambotaura achiti munhu wamwari wati 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 wati. Ichokwadi munhu wamwari asi munhu anotosanganawo nemuedzo. Jesu anga ari mwana wamwari, Magaya mwana wemunhu, asi mwana wamwari Magaya mwana wemunhu. Saka miedzo yaakasangana nayo iyi itori mudiki pano yakasangana naJesu. Nau inonetsa ndeyekuti vanhu vanenge vachinamata ikokoko vanoita kunge vakaitwa brainwash kana kuti chichi, vanenge vakutonamatawo futi Magaya iyeye, pane kuti vanamate Mwari vakutoona Magaya watosingi Mwari. Saka zvinoda kuti tinyatsoongorora, tirege kungoshandiswa nesu. Vanogora kuti ngodaro vakutoshandiswa, tinongoshandiswa nesuwo munhu achiita mabasa ake erima. Asi vanhu vavari bhizi kuimba vachiti vari kunamata Mwari, asi ari kuvatungavirira akomana sori iri mhombwe. Saka hazvina kunaka, zvakaipa izvozvo. unogoti unogoti nyepera mwari wacho waurikunamata apa kuchinyepera vanhu zvakaipa wakomana ende utsinye wakaipa wari kuita.
Tumbona kuti imomo muSouth Africa takaona nyaya yevanenzi amatosi kana kuti kudii kudii yakazofamba sei yai
inonzi yavanhu
yevamwe pasta vakange vachimiswa mudare vachinziwo
pasta wavo pasta vamwe avavo inenge ichiri ngoriko kumakotsi but inenge aisati yanyatsopera ichiriko kuunda kumakotsi because dzakabuda nehadzacho dzichitaurwa zvakawanda wanda akaunti ndo nhau dzinoitika dzekuti vanenge vanozoterwa because muno umu makaipaka because vanourawa unovafuti dzakawandisa munhu anogona kungoo saka pamwe vakatiretenwa kutobva vangozonyararowo vanenge vachimhangara vaya vaya hauzozivi unongozoona kakungoti zivi kwacho utadza kuziva kuti zvazofamba sei.
Aiwa tinokutenda iyi hanzvadzi muve nezuva rakanaka neweekend yakanaka
kwamuri. Oraiti ndinotenda chaizvo murambe muchitifonera.
Aiwa tinofona chirongwa ndechenyu ichi. You have a caller?
Yeah, what started you caller usecingweni? Kunjani ke khona pecingweni?
Sakubona baba gives the dube kunjani lapho?
Siyaphila mfundisi moyo kunjani?
Hawa ngikhona long time man ngilanga.
Yeah, so isikhathe mfowethu. Yeah, so isikhathe sibili. So ke ngamafutshani ungathini ngodaba lolu? Akula vanhu sivo vanenge
ya kuti ubingile valaleli vangu estudio senu wabukeli ya into ekhona ya baba njengekuti njengavafundisi into efana lezi sihlala sizivona into leyakava Walter Magaya the way sivona ngakhona the way sizwa ngayo into yokuthoma sazi kuti abantu vaningi into mayenzeka kaniningi vayablema abafundisi vati vafundisi iwo vanenginga mara into efana lezi uivona ngakhona sazi kuti nyamhlanje smart pillar masandaza kune competition yekutandaza the standards angakona even nini kuti abanye abantu vaya khona ukuthenga abantu even kufana nendaba leya yakaba wabo Magaya angicho kuti iqiniso or kuqhamala mara ndingi bona ngakona indifana leza uthi kune something into yenzeka ngaphakathi inabanye abantu athi bathengila amatombozala ukuthi akhona ukuyenza njalo ngekuthi bafuna ukuphosa igama lakhe emadakeni ndifana lezi hlala sizibona mhlana emalanga njengathi abafundisi kuthi sometimes abantu umunye akufuna futhi lapha ukhona ngelinye amalanga uwe phasi so izinifana lezi hlala sizibona and futhi enye into ezithu kuyayenzeka futhi nako konke sometimes abafundisi abantu besimama baza kukithi kuna bafundisi abantu besimame baza banezinginga zabo zonke bathela thina abafundisi ngezinginga sona so mara egcineni sazi ukuthi abanye abafundisi abacinanga kangako uthi mhlawumbe egcineni yokugcina afuna so umuntu ofana leyo so into efana leyo ifana ukuthi ma umuntu maye esibhedlela ayobona udoktor maybe umuntu wesifazana uyofika udoktor amcheka yonke the way ayenza ngakhona maybe udoktor wendoda ucheka umuntu wesifazana mhlawumbe ngesikhathi umuntu asithi maybe umit ufika umcheka ndifaleza awuthi uma umunda uma umcheka ugcine so umthande so izinto falezi zenzeka kunabanye abafundisi kuti sometimes bagcina bayende ndifaleza mara kuna le yakaba wamagaya angichifuna ukuthi ngithi iqini sihlala sizibona kuti abantu bayathengwa amatombozana ayathengwa lesifazana ayathengwa even the way ubona ngakhona uthole even abo mama labo bakumhlangano loyo uthole sometimes ba right vele ukuthi bakhona ukuthi into vele bayi investigate bayibona ukuthi injani mara the way ngakhona akusho ukuthoma inde yakaba wamagaya sayenzeka yanyamalala so sazi ukuthi abanifundisi thina esikhathi esiningi ma into iyenzeka abantu bayathenga abantu ukuthi mhlawumbe umuntu ayenze ifa lezo mara ngenye indlela kuyenzeka futhi uthole ukuthi abanye abafundisi vele abacinanga ma wabona abafazi babahle bayabafuna so into ifa lezo azisizinto ziright izinto zifelisa igama labafundisi izinto esifelisa igama lethu sinamathanda zithi kunabafundisi baningi abanye balalele nje kufa ukuthi abantu siziphathi sifine umoya wokuziphatha ukuthi
abomabazibaza kithi siyabonga kakhulu ke mfundisi moyo ungadini lokusasa baba
tinotenda ngibekukhuluma ukukhuluma ngesona 2 minutes
taura yenyu tinzwi
tinotenda makadiko ndiroda kutaura nechiti kumhuri yezimbabwe tinoziva kuti zvinhu zvakafanana izvi zvinoitika mukati mupichirarama anitoda kutsigira baba Magaya sevafundisi yosangana yakafanei panhaya baba Magaya ndiroti zvinhu zvatikazvinoitika zvakawanda tiri kuona kuti maonero andikuita panhaya yakafanei yemurume uyu pale na yekutengwa pale na ye game ipapo nye kuti nasi uno kuna varikwa chikichita sikunye kunyikezi vatuku zoona kane kuna kwa chito South Africa pale inonzi competition mbuzi na marizikita vano kwa wati na ye katitika inenge ni competition mkatiti wati wanasika na ye vabo vani inge vakaru tengwa ni mwenze uzika na ye kasagiswa mwja zuzindu wati chakaitika chokwa chakaitika nasi kunzi kuzwa uye pambira basha vani kubakuramba so wati zumu zunga chile tozu gashi zoona mkati mikuna varikwa chikichita asuzi rimedivi wafundi siwo ndikuzungu wafunza tutanga wafunza wakawanda wane wana wakitira asina kuna kakaipa zukuru nukutu wane chizi mai wano yako wafundi siwa chukutana waprobe abu ose anechika mkatime zimba za abu kudarika warumi bozo waruma wata warungu wano fawaka deo saka wafunzi kama singu wano wawu ya nizimu zimba nizimu zimba wano vatuwa advani saka tulukuzi wati kana chiri wafundi kati wano wano famba ni ndre kanaka ndre singa nyazi nukutu munu mzi mai unu ya chuzamu fundi matamu zukuru sofa unukina ushipajara kweta wakazi ayo chukona dukuta karani numbu sichi anusuka sanga na dukuta umurume uva mcheka wakimutarisa kuweli kufundu wa umadu kuto anu kwa sato apingo numu ya wakaipa sato kuzotu wa fundi singa chibate ni nzire ya kanaka nzire singa gunu kuzuti mwurisa kumbiri tisa guna kuba ni beji rokodi sena wea manga machibunze ya paso kufano munu South Africa ya musika na umu ya wa yuzakaitika inye kuti vano tengwa ndoda mbuzo tina unasu wa fundi wa mwafundi wa tumira wa tengu wa mwafundi wa suibe saka njuru masho kewao jirongo tenda kutu marida ya katunga mbila sana chili chokwadi chokwadi chibuda ati gunu kusikira asika na ziri nemao wanungu wa shukiwa nemao wafo watu wa gunu kusumba nukuti azuna kuna haka kutuwa na subi sitari munu kutakari epo wabu wano nusika basha nukitika epo wakarepo wakarepo na yaka fana hii na wisinga kuru ziriki na wisinga tendeseki azuati wa uzininga zunye mamu watunga miri mkati na wazika fana hizi ndutina zukuru narudinga kitiki za kanaka ni mulese Zimbabwe nurupa fazu matumana amen
amen aiwa maita basa cha izu Gibbs I think you have a caller before we go
no Mike
to...
Mike unjaluku nampo ke kumwani
Ngiyaphila njani basalaza
Ngiyaphila kakhulu isibongo bani baba
Nkhumalo
Yeah Nkhumalo akuthi ukuthi ungathi ke indaba le
indaba kamagaya le kufanele sibuke ngamehlo amabili hayi lilodo sekungenzeka phela uphakathi uncube naye wake wathinteka futhi kwezepolitiki wayithola sesenkingeni sekungenzeka futhi ukuthi kukhona onyawo lwemfene khona bayenza abafundisi angisho ukuthi abafundisi bangcwele bonkulunkulu nala e-South Africa baningi abafundisi abayenzayo le ndaba yokucindezela amantombazana abafazi bagcine besesaba abadala umuntu powerful kakhulu manje angamreporta kungenzeka kukhesi gcine sifa kubi besabe nokureporta into ezifana nalezo bayethuselwa ngoba bakhola ukuthi lo muntu unamandla umuntu kankulunkulu unamandla kankulunkulu ngoba uyademonstrata le power yakhe lapho ebandleni and they believe that so bagcina besesaba ukureporta futhi bakhona abadlala ama-trade kuna matrepa abantu abafuna ukuphekela phansi igama lakhe yena umuntu wenyama ngenzeka ayithole sendiyekile wangena esilingweni engahlosile ngoba basuka bekuthethile babe sebesiza la mantombazana kuyena naye engabhekele agcine seyithola seyifakile
hawu ubonike Khumalo
elilodwa Ngoba ngenzeka kunepolitiki ngenzeka ukuthi kuwa commenta kabi kulezo zombusazwe na ethola sebemgadzirisa izla
hayi kunjalo ke Khumalo sibongile kakhulu ungathi lokusasa ube lempilo impela vikehle
okay
so that is Mr. Khumalo is saying that people must open their eyes on this issue because it could be the other way around maybe this guy is very innocent or very guilty so he says that's the way to look at it
I think that's the same thing that the Women's Coalition is calling for the committee to investigate. But we have a caller before I go to Maim Sanu. Hello, caller. Hello, caller.
Sokwathi chinelisini kwa. Ah sizweithi kamanje, bona nemali anonisa kubafa. Yekuthi wathikana wonanga mangara. Right. Oh, bayi so mari pa table. Saka rega kunzi, kana ayuka mangara kana nokuti, awunacho unonyinya, asuka pi yamari angwe vaimba angarambe hetiti.
Mhm. Saka muri kuona unge papindira nyaya dzemari apa.
Hakusi kuZimbabwe hati magaya chaizere kuzambia kutori nyaya dzakafana nedzozo. Maprofita esano tosa ita izvozvo.
Mhm. Saka poitwa sei?
Shinongo biwa baka wemusata prozidi nga wate manifestation wa ungurune waka simba wangu na kujesike na nyara ino muda nyara
ayi wabato ripano regaiti vataenda kwa vari tinokutenda imkoma muwe nezu varakanaka
musi mito wate mkoma jonga weze bora mbeudi bora kucha nifonera sei wediwe
ayi wabachafona muwe nezu varakanaka bora mbiri timi ya kabaiwa Mm-hmm. Thank you so much. Amai Netimsan, if you can come back on, I'd ask about the issue of safe houses. For someone who's listening right now and has a case and they would really like to report but are scared to come through, tell us a little bit about these safe houses.
Thank you very much. I'll start with our 24-hour toll-free line, which is 0808-0074. You can call anonymously on that number, and someone will be able to assist you, but you can also call on that number, and you'll be referred to the nearest safe houses near you. We have safe houses across the country, and if there are victims that are not feeling safe, and would want to come out and report, we undertake to ensure their safety.
Your line is going off.
I think your line is fading out. Maim Sanu, hello. She had mentioned that she was actually traveling, so maybe that's why. Hello, Maim Sanu. I think her line is fading out.
Zessa is gone, right?
No, she's actually traveling, but let me read some comments here. Thank you, Maim Sanu. Arthur Jimson, arikuti pane muskana aive kuno kwandiri. Anoti iye akambo wonana na vama gaya. Nchaverenga kunyora kwa ita na kuti, azverengike. Arikushanda ku office kuno ye ku Cape Town ye yada. Fraser Chicks Nathan top fenwede arikuti makadi ya madzangu ne miva shamarari isu kuno tiriwadi. Avati, I agree with the Dabengwa. There's like the comment that was made by Dabengwa, one of our top fans, Fraser Chicks Nathan. I agree with him. Chenamo Chemutengwende. This name sounds familiar.
Yeah, we're the minister by that name.
Yes, and he says Magaya Arambirwe. Nyaya Zake Tinazo. Dr. Rakurukita Chenamo Chemutengwende Aripanap. Top fan with Watson Mtawanza, I'm watching you from South Africa, Bruce Chipaz. Please, ndifone rewo kani. Ndoda kupinda pachirongwa, mkoma Bruce Tshafona. Nicholas Chidava Gwara, anzi, zvakango maso, but ukaona nyaya, zava kubuda se izi. Panika chokwa dikaripo. Wenga itembe nuka aripano, Noah Odondo, arikuti mahobi egudo, oda kutota manje. The net is closing in, says Noel Dondo. Fraser Nathan Arkuti Ayers, ko ivo vaimbo vepi. Ha, ndopa noneta, even chiri chokwa adindiani, acha badara mapurisa for those investigations, because our government doesn't have that kind of money. Kennedy Kuwana Arkuti nyaya ya vama gaya inoneta, pane nyaya, chinoneta ndeche kuti, why ivo vama gaya, vari kupomerwa nyaya, ya madzimai amongst all prophets vari muZimbabwe.
Mm-hmm. And we've got some other people coming in on various Facebook pages. Remember, we've got VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. So in the Ndebele Facebook page, Usamanyanga Mutare Mukwebo says, if you fight Makaya and win, I'll give you the whole world. No one fights the servants of God and win. Then he says, call me right now. We are going to try to call you, Samanyanga. And then we've got Kulisani Maposa, who says, Mr. Samanyanga, let investigations be done. What is hurting you? And then we've got Austin Ngube, who is in Lalele, before it is chosen to Johannesburg, Rutaput. Who's a way again? Utaiman Moyo, who is in Corner Lapage, Oxford, UK, in Lalele Tube. UPT says, what if a perpetrator phoned in disguise in order to find out the location of these safe houses? And Rupen Lovu says, I'm watching. I guess we've got a caller, right?
Yes, I understand we have a caller, but I didn't quite hear.
Yeah, caller, kunjani?
Yes, siyaphila kunjani?
Siyaphila mfowethu. Eh, ngubaba unkomo?
Ngundlovu.
Yeah, Ndlovini, akutsho ukuthi wena ubona njani indaba le?
Ya, mina ngombono wami ngiyabona ukuthi abantu angeke bakhulume into engayisiyo.
Mhm.
Ungezwa abantu bekhuluma into ngamahungahunga.
Mhm.
Iyabe iliqiniso. Ngiyabona ukuthi into le uyenzile makulo umprofiti lo.
Mhm.
And kungasimangazi ngoba ulotshele hleli wadili ukuthi bakhona abaprofiti lamanga.
Mhm.
Eh, so and ungabheka kahle la umprofiti walapha esesafuna umothoso. And bebekhona abantu bemela ukuthi yena akakwenzanga kodwa yena bekhona futhi abathi ababanjiweyo nguye lo umprofiti.
Mhm.
So abantu bangamaneli bangayayali ukuthi mhlambe ngabe kukhona ongayisikho kodwa-ke mina umbono wami mbona ukuthi angabe kwenzi
pho-ke ubona zani
aayisokoabaprofiti bakazini
yes sizwa abanye abantu besithi omama laba sebaphuza ukuthi babike kulokho okwabehlelayo kambe ungathini ngakhonokho
angeke bakhuluma amanga omama laba ngeke bakhuluma amanga mabe ngayiseyatha kahle indaba yakhona ungathola ukuthi impela into yenzile ukuthi noma bathethe isikhathi eside ukuthi baze bakhulume akutsho lutho kodwa mabe ekwenzile iyaphuma iqiniso kuphela abantu bangamangali ukuthi ngoba kuthiwa umprofithi zinengi iithetho eziningi ezingaso zikaziwa zinengi iithetho ezingaso zikaziwa asiyabona
Yeah.
Kuzama sana mufi ke yabona ezifuna imali yabona ezifuna imali ezifuna imali ezifuna imali izivele ezicina zilala labantwana babantu.
Mhm.
Ngomama koko kwathatha. Yeah.
Hayi siyakuzwa Ndlovu ungadinga lokusasa.
Ngiyabonga kakhulu.
Mhm. So there is Mr. Ndlovu. It's like most of our callers you know he's saying there's no smoke without fire, you know that's all. So then he says, you know, in most cases women don't lie.
Well, there is somebody here who differs with the caller, Silvanos Muzorodzi Hans. I don't have time to talk about these allegations about Prophet Magaya. He's speaking on our Facebook Shona page. When I have more than 5,000 reasons to celebrate his life in our time. So he totally believes that the Prophet has done nothing wrong. He says he's there to celebrate him. And he has no reason to believe these allegations. But I understand we have a caller. Hello, caller. Hello.
Hello, Magadiko.
Tiriwadi. Tirikutaura nani uyezve muri kupi?
Ndivamakwati kumhondorongezi.
Ya, mombodzosera volume yenyu pasi mbijana nekuti tirikunzwa iyo ndirikuzvinzwa ndiri ikoko saka imati yakunzwa imanje. Hans and Silvanos Muzorodzi, even Joseph was sent to jail for the rape that he didn't commit. And the evidence was there. Ernest Chikodza, Hans, and Kubowa, Kwazho, Vanvano, Mutevera, Avakajgiswa, they don't even see Zhirikuitika. Guys, let me warn you. Sianai nekutsvakana nevanhu vemashura nguva iri ichipera. Tsvakai Mwari. Achawanikwa, Dr. Okurukita Varipanap. Hello, caller.
Hello.
Hey, Tawurai Tinsgwenda, kunyatso kunzwa imanji.
All right. Ya, eniti no tendera na zangu na maiva ni chirongo aji. Vafunga funga zukuti wa chaguruzi. Paite chaguruzi wa ukuti zhii chokwa di zhukumbo nyato itika. Ukuti zhinizo zhii. Zhino daro zhichitika zhichokwa di. Ndinoona madzimai even tikapinda mushoko ramwari imomo madzimai vagara imidziyo midiki vanonyengetedzeka nezvinhu zviduku duku so kana nokuti havasi maprofita akavese vatiri kuti maprofeti maprofetsa profita munhu anotya mwari wekuti nyangwe akaingwa nemunhu kadzi anotanga kurangarira kuti mwari vanozoti kudii kwete kuti vanhu vanoti kudii saka maprofita acho akawanda kune vamwe vakaita zvechiprofita izvi nokuda zvekutsvaga mari vamwe otherwise haisi mari haasi mwari anenge achitodi achimuonesa kana kuprofita kwacho
zvinogona kunge iri mishonga yaanenge achishandisa. So inini handidani chiti dai vanhu vanotenda muna Kristu vaziya kuti Mwari hakusi kuenda kugungano kwakawandiwa kana kuti kuri kuitwa mashiripiti kana kuti kuri kuitwa zvimwe zvinhu. Vanhu ngavamanye kutsvaka Mwari, uye Mwari anonamatwa newe iwe wacho, kwete kuenda kuna profeti. Profeti haasiri anokubatsira, anokubatsira ndiMwari.
Mashoko makukutu.
Tenderana kuti ipapa apa dai zvaitogoneka zvechokwadi, ngapatsvagurudzwe, ngapatsvakwe ipapa apa. Inini kuona kwangu, muono wangu, zvambotaurika sei, zviri kumbobuda sei, chii chiri kumboitika, pane zviri kuitika zvechokwadi.
Munharaunda yenyu kwamuri ikoko zviri kutaurika here? Vanhu vari kumbogara pasi here vachitaura zviri kubuda izvi?
Zvemurume uyu?
Ehe.
No, but ndichiri kuyeuka last time, pane imwe nyaya yakatombobuda, akatombeta saa akatombosungwa, I still remember, akazonobvisa mari dzechibatiso, handizoziva zvangu kuti yakazonotongwa ikazonyatsopera sei. Apa ndikuona zviri kuramba zvichidzokorora, ende ichokwadi izvozvi panogona kunge vanhu ivava zvechokwadi zvanga zvichiitika, but then paanobuda achinomhanyara paata, ombva apuwa mari kuti no, ndakupa zvangu mari yakadai, mari yakawanda. I know vanhukadzi, vanhukadzi shuwa shuwa, even tikapinda mushoko ramwari zvechokwadi, midziyo midiki vanokanganisika nokurumidza. Munhu wamwari anotya Mwari, anoziva kuti izvi hazviite. Sana Joseph akaingo nemukadzi waPotifa akaramba akatiza. Ndozvinoda muprofita izvozvo.
Aiwa, mashoko makukutu chaizvo. Muchingotipa mashoko enyu ekupedzisira kana pane vamwe vakateererawo, nekuti ndaona Mati Matsigira madzimai asangana nhasi vachiti kuve kuine komiti. Ko muimbopaiwa mazwi mashoma kana paine vamwe madzimai akawanikwa achisangana nedambudziko riri kutaurwa iri, kuti vangaita sei semaonero enyu?
Right, inini ndaanichifunga kuti kumadzimai kana varipo zvechokwadi senyaya iyi, ngavasatye kuti vataure. Ndo zvinogadzirisa zvinhu izvozvi. Izvi zvinovigiridza chakaipa, ende zvinozokanganisa vanhu vakawandisa. Vamwe zvechokwadi, umwe anenge abva mbamaka achida kuti anobatsirwa, but unosangana nemiedzo wakadai otadza kuukunda. Saka ini huridziro yangu yanga iri kumadzimai kuti vedu wei, kana tichiti tikuenda kumakereke kunonamata ka, kana zvaita sezvizvi, ngavasatye kutaura. Even kana dai vakapuwa dzimari, ngavarambe vataure chokwadi chiripo. Ende ndinoti zvangu kuZimbabwe yose zvayo, kune kana paine vakateerera pari zvino, Mwari haatsvagiwe kumuprofita. Mwari anonamatwa newe iwewe. Kuve chokwadi, kuvimba kwako pamberi paMwari, nekuve so honest pamberi paMwari, izvozvo ndo zvinokurira even miedzo inouya kwauri. Ndozvinokuponesa izvozvo, ndo panowanikwa umwari hwako ipapo. Otherwise wangu andinogona hangu kubatsira vakume kana paine vakateerera pari zvino.
Aiwa, tinokutendai chaizvo, manyatsotaura mazwi makukutu. Muve nezuva rakanaka.
Aiwa, ndinokutendai isisi mazimaita enyu. Mangwana mutifonere zvakare.
Oraiti, aiwa, chirongwa ndechenyu, tinokufonerai zvakare. Asi ndiri kunzwa kuti nemumwe kola zvakare. Halo, kola.
Halo.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naArthur, ndiri Cape Town.
Taurai tinzwe, mukoma Arthur.
Inini maonero angu panyaya iyi, nhunzi hai mari pasina chironda.
Taurai tinzwe.
Ya, kunyange zvingazi hongo, tingati pamwe kune vanhu vari kubhadharwa. Ya, zvaikona kuti dai vanga vari vanhu vaviri vakauya vachitaura senzira idzodzo kuti inini ndakadai so mangwana wopfuma kuseni voti aiwa ndange ndapiwa mari, zvainzwisisika. Zvino nyaya iyi yatova nemakore anenge 4 if I'm not mistaken or 5 kuchikobuda vanhu vechikadzi vachiti inini ndakanzwai vamwe vacho vanonzi vakafa, kwanzi kobuda mumwe onzi ndakanzwai panotori nemavhidhiyo, pane maaudhiyo. This is too suspicious. It's too much, to be honest with you. It's too much. Because I just really think that when I'm a fool, I'm a wonder, I'm a prophet in Zimbabwe. Say, even very big. So it means this is going to be Mango ma profita esa riku Zimbabwe. Aga bata na waga titi, dikisa yi wama gaya pasi. Tosa sakwe wa. Ini maone la angu nyayayi. Kaya wa yaga kura.
Aiwa tinotenda chaizvo. Pana Silvenos Muzorodzi ari kutaura iye kuti ari kutsigira Prophet Walter Magaya dai takwanisa kunge tambata ari pa South Africa po. Silvenos Muzorodzi timbonzwawo kuti iye sei ari kuona kunge Prophet ari kuti havana nyaya kana akazvitarisa ari kuti iye ari kuvaenzanisa nevamwe vemubhaibhiri vakambowanikwa vachipomerwa mhosva dzakadai.
I guess we put on the caller Arthur.
Hello.
Hello.
Hey, Makadi, tukutaura nani?
Na Miss Mbire.
Oh, yes, yes, yes. Sorry. Hey, ai watafara kukuona ipa chironga nekuti atukuedza kukubatsai. Motipawo kuti nhasi taona muchiita chirongwa muchiti paitwe committee yekuti iyo chechi yava Magaya naivo Magaya vaongororwe zvizvi zviri kuitika. Sei mafunga kudai?
Chiri kunyanya kurwadza inyaya yakanangana naMagaya iri kupomedzerwa kwavari.
Mm-hmm.
Asi chinonyanya kutibata ndechekuti nyaya yaMagaya iri kuramba ichienda pamunhu umwe chete ichingoramba ichidzokororwa. Mm-hmm. Asi kana yodzoka yozondonzi haipo nyaya iri kuuya nomutoo umwe chete. Mm-hmm. Ende nyaya yesexual abuse inyaya pamutemo isingabvumirwi yekuti haisi nyaya yekuti kana mukangonzwa munongoisiya yakadaro. Inyaya inenge ichida kuti iongororwe kuti chii chinenge chichiitika. Hongu pane nzira dzimwe dziri kuratidza kuti dzinoda kundovachenesa, but nzira dzacho dziri kuramba dzichingofanana, zvobva zvatipa pfungwa yekuti chii chiri kunyatsoitika. Ngatimboongororai kuti tione kuti pane zviripo here zveshuwa, kana kuti vari kupomedzerwa here, kana kuti kwete.
So what's the way forward after this press conference? What exactly, what steps are you going to take or have already taken?
What we are planning to do is we need to have the stakeholders that we have approached, because we have already written to the police. Mm-hmm. We have also written to the Gender Commission. Mm-hmm. We have also written to the Zimbabwe Human Rights Commission. But if you also noticed, our press statement also spoke to our call for the Anti-Corruption Commission to look into the case. Mm-hmm. So we are going to follow up with the different stakeholders to say what is their position in terms of our request for them to start an investigation on the Prophet.
Mm-hmm. And what kind of time frame are you looking at?
We want that done like yesterday. To us, it's just long overdue. A lot of other things have been happening, and we've been trying to find out. And, you know, just like everybody else is saying, to say, because people withdraw, there's no case, and all. It becomes then very difficult for the women that then report the cases, and tomorrow they then withdraw the cases. But what we are saying is, as soon as possible, we expect this to be done, because it has taken long, and mm-hmm. we can't wait to have more and more accusations. If really the abuses are happening, this is not right, because mm-hmm. it will still be going on.
Mm. Thank you very, very much. I'm not going to take up most of your time. As you said, your time is a bit limited today, but if someone has a case to report, where do they go?
They can go to the nearest police. But what we also committed as the women, coalition, is that because we have had cases where at times women are not even comfortable with the police themselves, we have committed to say they can come to us, and we help them the process, and they report, and we take them through the process as they report the cases to the police.
Thank you very much. You have a blessed day, Gibbs.
Yes, we've got a caller on the line. Baba Mdlonga, kunjani?
Hello, Peter, kunjani, Baba?
Yeah, pose amafutshane khonapho ngoba isikhathi sesihambile, Baba.
Yeah, into engiyibonayo lapha mina ukuthi yazi ukuthi akunuki kungahoswanga mfowethu. La kukhona, I think investigation must take place, then we drop power like after that.
Yeah, bona zani baphuma lani kodwa khonapho?
Hayi, khona kungaphupha. Kungaphupha ba. Ungathi vele ama-profit ba these days into zabo lezi. Mhlawumbe ikho abakhula ngakho lokho ukuthi bakwazi ukubamba abafazi babantu something.
Hayi, yes.
Both of the profits into abayenzayo.
Hayi, siyabonga kakhulu ke Baba Mdlongo, ungathini kusasa.
All right.
Sorry, we're out of time. I think we have to leave it there, Marvelous. We thank our guests this evening, Ms. Ronica Mumbiri and Ms. Neti Musanu of the Zimbabwe, of the Women's Coalition Zimbabwe. We also wish to take this time to thank our listeners and viewers who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C.
I would like to also thank Mrs. Neti Musanu of Musasa Project and Ronica Mumbiri of the Zimbabwe Women's Bureau, all under the Women's Coalition of Zimbabwe, and also all our valued people who were actually live streaming with us. Grace Nyika, arikuti kunyepa uko machaya basa. Vakadzimi, he's on the VOA show on our Facebook page. But let's meet again next week. I'm Marvelous Mflanganya. Who is there?